Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu za nasi chishanu chikumi 16 2017. Vanhu vakawanda vanonyunyuta vachiti vamanikidzwa kuenda kumusangano wavamugabe waitirwa Musakubva Stadium nasi kwaMutare. Zimbabwe inocherechedza zuva reAfrican Child panguva iyo kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa munyika. Vechidiki vanobva kumapato akasiyana siyana anoti ZANU-PF, MDC nemamwe anoungana muBulawayo vachikurudzirana kunyoresa kuvota. Vechidiki veZANU-PF vanosvika makumi matatu nepfumbamwe vanosungwa kuchinoi vachinzi vari kuchera goridhe zvisiri pamutemo. Zimrights yodzidzisa vanhu vekumaruva kunaka kwakaita kugarisana murunyararo. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM tiri kutarisa zuva reAfrican Child uye zvarinoreva kuvana veZimbabwe panguva ino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.